Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kukadzi 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR Mopup chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi zveshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Komiti inoona nezvekurongwa kwemisangano mubato rinopikisa reMDCT yeNational Organizing yasangana pamuzinda webato iri muHarare nhasi mangwanani kuti ironge nezvegadziriro yesarudzo idzo dziri kutarisirwa gore rino. Mutauriri webato iri vaobet gutu vanoti zvikuru zvakurukurwa mumusangano uyu ndezvekuti vachamirira bato musarudzo vachasharwa sei uye kuti ndevanani vanenge vachizovasarudza. Vagutu vanoti kunyange bato ravo riri mubatanidzwa weMDC Alliance, chibvumirano chekuumba mubatanidzwa uyu achirambidze mapato kuita gadziriro dzavo akazvimirira. Asi vagutu vanoti munzvimbo dzinenge dziine kuwirirana kwenhengo kuti dzinoda kumirirwa nani musarudzo, bato ravo harisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kana kuti maprimary election munzvimbo idzodzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pemusangano uyu.
Tanga tichitaura isu nenyaya dzekuti maprograms eparty gore rino my elections zvava pedo kudai tomaronga sei tichironga mastrategy achewawo emisangano ichazenge ichiitwa muZimbabwe yose, misangano yeMDCT tichironga zvene zvenyaya yemastructures. Munoziva kuti nguva yekuvhoti vanhu vasarudzwe macandidates eparliament nemacandidates local government elections nguva yaswedera yava pedo tichironga kuti maelectoral college acho achazenge achisarudza macandidates edu anenge akamira sei nezvimwe zvakadaro. Saka uyu musangano mukuru kwazvo wakakosha zvokuti ndapara chaizvo kuti musangano waenderera mberi zvakanaka ukadzeya nyaya dzose dzanga dziri paagenda. Saka isu chinangwa chedu yemanje chacho kuti takatarisa ziso riri pamaelections, toda kuti musangano unirambe wakasimba kuitira kuti tihwine maelections sezvo vana veZimbabwe vakatarisira kwatiri kuti tivabudise muhuranda, tivabudise mukutambura kwavari kuita vavewo vanhu vanogara upenyu huri nani.
Bato renyu richaita here maprimary elections tichionawo kuti muri mumubatanidzwa weMDC Alliance?
Isu sebato reMDCT inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinokudza yatinotiyo consensus. Consensus ndikangoti ndo iye yekuti vanhu musati maenda kumaprimary elections munzvimbo munombogara pasi movonesana, nokuti kunotova nenzvimbo dzakawanda dzokuti vanhu vakatoti isu toda nhingi kuti atimiririre, isu toda nhingi hatina dambudziko, hapana kupokana. Nzvimbo dzakaita saidzodzo dzinenge dzasarudza macandidates by consensus hakuitwe maprimary elections, nokuti primary election inoitwa kana paita vanokwikwidza vakawanda kupfuura mumwe chete.
Konyaya yekuti nhengo dzenyu hadzisi kuzopinda musarudzo munzvimbo dzakachengeterwa vari mubatanidzwa wealliance, vamwe vari kuzvitambira sei mubato?
izvi zvino zvichiri kudzeiwa ndofunga makanzwa acting president honorable Elias Mudzuri vachitaura kuti nyaya dzecity distribution dzichiri kukwenenzverwa. Ndoda zvekuti vatereri vazive kuti MDC Alliance hazvirevi kuti mapato acho ari mualliance ari manomwe, hakusisina yatingangoti muchirungu individual identity yamaparties. Rimwe nerimwe pato rinoramba riri a separate and a distinct and independent political party.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare ne Studio 7. Muri yekwachangirai inoti mutungamiri webato reMDC ari kunzwa zviri nani kudarika zvavakanga vari vasati vaenda kunorapwa kuSouth Africa. Vachangirai vari kurapwa vari mune chimwe chipatara munyika iyi. Mutauriri wavachangirai vaLuke Tamborinyoka vanotiwo vachangirai vari kuita zviri nani kunyange hazvo vachiri kudzimbikana. Nyaya yeurwere hwavachangirai yaswera ichibuda mumasangano enhau akasiyana-siyana achiti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka, asi vari kuziva zviri kuitika vachiti ichi hachisi chokwadi. Vachangirai vakabuda pachena kuti vane chirwere chegomarara remudumbu uye vanopota vachienda kuSouth Africa kunorapwa. Vachangirai vabudawo vachitaura paTwitter kuti mashoko ari kufamba haasi echokwadi. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa nhasi vaungana muguta reHarare vachidzidziswa zvakakoshera kunyoresa kuvhota pamwe nekuzovhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwasara mazuva maviri chete kuti kunyoresa kwechimbi chimbi kupere, mukuru werimwe remasangano anovamiririra reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VSET vaSamuel Wadzanai vati donzvo ravo nderekuti nhengo dzavo dzinyorese dzakawanda kunyange kana chirongwa chechimbi chimbi ichi chapera.
So donzvo rechirongwa chedu nderekubatsira mamembers edu eVSET kuti akwanise kuparticipata maelections atakasangana nawo gore rino. Tinozviziva kuti mavenda akawanda munyika ende vanhu vane zvichemo zvavanazvo, vanhu vane mafungiro avanawo. Saka tinoda kuti pavanoenda kumaelections vange vane information yese kuti process rokuvhota rinofamba sei.
Vawadzanai vaudze Studio 7 kuti nhengo dzavo zhinji dzanga dzisina kunyoresa kuvhota, vakati izvi zvanga zvakanyanya kudivire nhengo dzavo vanorarama neurema kusanganisira vasingatauri nekunzwa, avo vavati vanga vachikundikana kuwana rusivo.
Yes, sure. So tinokurudzira zeki nemamwe even civil society organizations kuti onai kune vari kurarama neurema madefi aya vamwe vacho vanoda kubatsirwa. Vanofanira kukwanikwa nzira dzokuti ipo paregistration center paya pawanike vanhu vanovabatsira. Vari kurega kundoregista nenhau iyoyo kuti vanosvika vondowana hapana munhu anokwanisa kuvabatsira kutaura ava.
Mumwewo vatengesi vanga vari pamusangano uyu vaStalin Mazvimba vatenda chirongwa cheVSET chivakati chavapawo mukana wokuti vanyorese kuwana chimwe chitupa kuti vagokwanisa kunonyoresa kuvhota. VaMazvimba vatiwo ruzivo rwavawana vachanopawo vamwe vavanotengesa navo vasina kuuya pamusangano uyu.
Handisati ndaregista kuvhota nenyaya yekuti ndakarasa chitupa pandakaita tsaona. Saka isofa ndauya paworkshop yeVSET iri kudzidzisana maererano nezvekuregista kunovhota uyezve nechakakoshera kuregista kuvhota. Ndichibva pano nda kuenda kunoudzwa vamwe vatasiya kumaruwa kwatinogara nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti chakakoshera kuvhota chii. Kuno vamwe vachiri kuda kutya kuenda kunoregista kuvhota nenyaya maitwa maelections kumakore apfuura kumashure, asi nechirongwa chako iye zvino zvinhu zvatisiyane iyezve zvachinja.
VaDavid Chonga avo vasati vanyoresa vatiwo musangano wavabatsira kuti vanzwisise kuti gore rino kune mukana wokuti paitwe sarudzo dzejekerere, vakati izvi zvavapawo shungu yekuti naivowo mangwana vanonyoresa kuzovhota.
Muno musangano ndabhenefita kuti nzira dzaishandiswa kujara zaito tisende unu vota zia zawa chinji kwa saka chaukwa nisa kuenda unu register vota ni kuru jingesha chauro munu kutia new voters ro saka mungwana chae kwa utu register vota zia faro
sangano refi set rino tricharamba uchende ramberi ni misangano yukuru zira kunyoresa kuvota munju mbozaka siyana siyana kuitira kuti nengo dzavo dzikwaniseo kuwana mikana ikusarudza vatungamiriri vavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weparamende Afrika kana kuti Pan African Parliament vaRoger Ngodo Dang vari kushanya muZimbabwe kwekutanga nezvebasa ravo. Vadang vari kuperekedzwa nomiriri weAfrican Union kuUnited States, Dr. Arikana Chihombori. Vachisvika muZimbabwe, Vadang vakarumbidza zvikuru hurumende itsva yeZimbabwe vachiti vanokorokotedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vanotambira hurumende yavo. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvakaitwa nemauto muZimbabwe hazvifanirwe kugamuchirwa nemasangano emuAfrica nekuti zvinokurudzira zvisina kunaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti African Union, SADC nemamwe masangano muAfrica vanofanira kugadzirisa mitemo yavo inobata kutorwa kwemasimba nemauto muAfrica. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe pamire pfungwa dzavo.
Chekutanga ndechekuti African Union yakanga yagara kubva 2010 yaita mutemo wekuti haibvumi kubviswa kwehurumende siri pamutemo. Saka zvakazoitika muZimbabwe apa panoti netsei ndekuti hazvisi pamutemo kana tichizvitarisa sezvazvakaitika, zvekuti tinonyatsoziva kuti takatanga kupinda pamauto. Asi kwazoitika nemapoka edu yakaita sana African Union, mitemo yavo yekudefina kuti chii chinonzi kuu, ndo patinoona pane dambudziko kuti kana vakuongorora nyaya iyi yakaitika muZimbabwe, mitemo yavo yakanyanya kutetepa, haina kunyatsosimba kuti chii chinonzi kuu. Ndo patinge chiti ipapo ndo panoresva mitemo yeAfrican Union. Tinoona muZimbabwe inoda kugadziriswa.
President wePan African Parliament vaRoger Dang vari muZimbabwe kuzvinezvo vakangoti vachisvika vachiti vanotambira hurumende yeZimbabwe. Pane chakaipa here apa?
Pane chakaipa nekuti vaakutoita kunge African Union yePan African Parliament vatori kugashira kuti hurumende dzinogona hadzo kubviswa nechisimba chero pasina kudeuka kweropa kana kurwisana kunoita vanhu. Nekuti statement yavakataura yekuti tiri kukorokotedza vanhu veZimbabwe ndokuti makaita zvinhu peacefully zvisina bloodshed, ndo panonesa apapo kuti oright. Saka zvaakubvumidzwa hazvo kuti hurumende inogona kupindigurwa nechisimba as long as vanhu vasina kuurayiwa. Dai vakauya vambotanga vagara pasi nevakuru vese vari muhurumende, vari mumapoka ari mumacivil organization, vari muopposition nevamwe vese vobvunzwisisa kuti maonero evanhu emuZimbabwe vanozviona sei zvakaitika muna November last year, pano kuti munhu achangoburuka ndege akutoti tino korekotedza vanhu veZimbabwe kuti makaita zvinhu zvakanaka chose, handioni pane pakanaka ipapo.
Masangano esa yakaita seAfrican Union, Pan African Parliament, SADC nemamapoka oronga chinyi munyaya yakadai kuitira ramangwana?
Zvandinoona apa ndechekuti African Union neSADC nana Pan African Parliament kavatigara pasi voona kuti apa chii chataitika, takapotsa mitemo yavo yavatigadzirisa mitemo yavo, vagare pasi vaexpande definition yekuti kubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo zvinorevei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka Wandi weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa asisina mbiri vaJacob Zuma avakatarisana nemutoro wekuti vasiye chigaro chavo kubva kubato ravo. Nhasi vatorerwa zvingangonzi nevakawanda mukana wavo wekuti varambe vari muhofisi semutungamiri wenyika. Paramende yaendesa mberi chirongwa chekuti vataure kumhuri yeSouth Africa cheState of the Nation maava makumi mana nemasere vaZuma vachitarisirwa kumira pamberi peNational Assembly muCape Town nemusi wechina manheru kuti vataure kunyika yavo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira hurumende yeMaldives nhasi kuti ipedze mutemo wekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kuti zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira vatongi vematare dzimhosva nevezvematongerwo enyika vakasungwa vange vakachengetedzeka. Kune nzira dzakasiyana dziri kushandiswa kuvandudza mararamiro evanhu pachishandiswa michina yemazuva ano kana kuti applications. Asi zvishoma ndozviri kuitwa nevari kugadzira michina iyi kuti mararamiro evakaremara areruke. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya yekugadzirwa kwemichina yeruzivo vaDominic Tapfuma vanoti vave nemakore mapfumbamwe vachigadzira nzira itsva yechishandiso kana kuti app inenge iri pakompyuta nenhare mbozha ichaita kuti vanhu vakwanise kudzidza mutauro wemaoko. Vatapfuma avo vanoshandira rimwe bhanga muHarare vanoti app iyi ichaita kuti vanhu vakurumidze kubata mutauro wemaoko.
Chirongwa ichi ndakachitwa zvita rekuti Purple Sign. Purple Sign chireva humambo hunoenderana nemavara epepo. Humambo hwekunzwisisana mukutaura. Saka chirongwa ichi ndechekuti kana iwe uri munhu anonzwa kana munhu asinganzwi, ndoda kuti muve muchiti kana mukasangana muve muchinzwisisana.
Vatapfuma vanoti vakapiwa shungu yekuita izvi mushure mekunge vaona dambudziko riri kusangana nevasingagoni kutaura kana kunzwa.
Zvinondishungurudza kuti semunhu akambofamba nyika dzakasiyana siyana, ndaiti ndikasvika munyika yandisinganzwisisi kutaura kwavo, zvaitondishungurudza, zvaitondinetsa kuti ndiite zvinhu zvandajairira kungoita mukufamba kwangu. Sekuti kana ndichida kudya, kutokumbira munhu kuti ndiri kuda kudya chii chaizvo kunotondishungurudza kana ndiri muimwe nyika. Kubva ndazviona kuti semunhu asinganzwi, munhu anoita kunge ari munyika isiri yake upenyu hwake hwese. Saka nzira yatingatozvichinja izvo kuti tigadzire zvinhu nezvirongwa zvinovabatsira kuti vave vanhu vanonzwisisana nevamwe mukurarama kwavo.
Vatapfuma vanoti vakawanda vasingagone kutaura kana kunzwa vari kushaya mikana muupenyu nepamusana pekutadza kuenda kuchikoro chaiko.
Munhu asinganzwi haafaniri kubhadhara kuti ave ari munhu anonzwisisana nevamwe muupenyu hwake. Kubva vana vachizvarwa, mwana akazvarwa asinganzwi, nei zvichiti anofanira kuenda kuchikoro chinodhura kuti abhadhare kuti anzwisisane nevamwe. Uyezve chero aenda kuchikoro chacho chinodhura, apedza chikoro chacho asvika mamwe makore ekuti achienda kunzvimbo dzakaita seyunivhesiti, anototadza kuenda kuyunivhesiti kwacho chero anga ari mwana anogona. Nekuti chikoro chekuti aende kuyunivhesiti inonzwisisana nekudzidzisa nesign language hachiko muno munyika yedu. Saka vanhu vese chero aka kukomborerwa sei nepfungwa ari kutomira pa kudzidza kwake nekuda kwekuti vanhu vanoshanda navo vanhu vanosangana navo muupenyu havamunzwisisi
va wonderful mpazviribo avo vane makore makumi matatu nematanhatu vanoshanda pamwe chete navatapfuma vanoti zviri kushingairirwa navatapfuma zvinogona kuzobatsira vasingagone kutaura kana kunzwa apo vanozotsvaga zvavanoda munzvimbo dzakaita semumabhanga
chirongwa ichi chinokwanisa kuti chibatsire vanhu ava kuti vagone kutaurirana nevari kuseva sezvo vanhu vakuseva vachona vakudzidziswawo chirongwa ichi vachigona kutaura in sign language saka takazoona chiri chunhu chakakura chaizvo chinogona kutibatsira kuti tigone kubatanidza vaya vanga vasingagone kutaura nevamwe vanga variyo vachigara vachitaurawo vanga vachisirirwa kure nokuti havanga vasingagoni kubatsirwa asi iko zvino nechirongwa chavapo vanhu vakugona kupindawo mubhengi vachibvunzawo kuti vada kuvhurawo account vachitaura nemunhu ari kuvaseva vachivhurawo account zvakanaka
vasimbanya kupinda avo vanorarama muuso pevanoti chirongwa chavatapfuma chikabudirira chinofanira kuzoshandiswa muzvikoro
vana pavanodzidziswa kuti neshona unoti zita rangu ndini kana tawanda in english unoti chakati dai pachibva patongodzwa kuti in sign language unodai so kutira kuti nevana vadiki ivavo vanowaniswa maskills ekuti vakazosangana nemunhu anotaura sign language havashamiswe ba vanokwanisa kubva vataurawo naye nemutauro iwoyo zvichida vanokwanisa kutotamba naye vachinzwisisana pakutaura kwavo nekuti vanenge vadzidziswa matauriro anoitwa nesign language
vanyakupinda vanoti kudzidzira mutauro wemaoko kwakakoshera munhu wese muZimbabwe kwete vana voga vakawanda vane ruzivo nezviri kuitwa navatapfuma vanoti shuviro yavo ndeyekuti apo iri kugadzirwa iyi ibudirire kuitira kuti remangwana revanotaura nemutauro wemaoko pamwe nevakaremara rijeke ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Kambani iri kutarisirwa nehurumende kuti ichasimudzira upfumi nekupa makambani emunyika neekunze mukana wekugadzirisa zvinhu achitengesa kunze nemutemo wakareruka yespecial economic zones authority haina kana mari maofisi kana vashandi zvekuti nhengo dzeparamende dzashamisika kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varikufamba zvinhu zviri kufamba ipo pasina chiri kuitika Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika nemabhizimisi sachigaro veboard rekambani iyi vaGideon Gono vati kambani iyi haina kana ofisi zvayo uye ivo neboard ravo ndivo vari kutoita basa rinofanira kunge richiitwa nevashandi avo vasipo vaGono vati kambani iyi iri kutoshandira kumahofisi avo pachavo uye nhengo dzeboard iri dziri kushandisa mari yadzo kuita basa rekambani iyi vati pave nemwedzi misere kambani yaumbwa uye vakatodoma vanhu vavanoda kuti vatungamire kambani iyi asi hurumende haisati yasarudza kuti ndiani anofanira kutungamira kambani iyi vagono vati maspecial economic zones ane mukana wekusumudzira upfumi hwenyika nekukasika pamwe nekupedza dambudziko remari munyika nekuti pakaita makambani akawanda anogadzira achitengesa kunze upfumi hunofamba zvakanaka vagono vaudza komiti kuti kambani iyi yakaumbwa iri pasi pebazi remacroeconomic planning and development muhurumende yava mugabe asi zvichitevera kupinda kwavamunangagwa havasi kuziva kuti vava pasi pebazi ripi vati vakatonyorera kumahofisi emutungamiri wenyika vachibvunza nezvenyaya iyi uye havasati vawana mhinduro imwe nhengo yekomiti iyi amai Tabeth Malinga vati hazvifadzi kuti mutungamiriri wenyika anopinda mumisangano kunze kwenyika achipembedza maspecial economic zones asi ipo pasina chiri kuitika munyika vayambirawo vagono nebhodhi ravo kuti vasiyane neku shandisa mari yavo kuita basa rehurumende vachiti kana hurumende ichikoshesa special economic zones authority inofanira kudira mari mukambani iyi izvi zvatsigirwawo nedzimwe nhengo dzekomiti iyi vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti umbowo hwaturwa kuparamende navagono haufadzi zvachose uye zvaratidza kuti hurumende iri kuwanza mutauro pasina zvairi kuita
tinoona kuti hurumende yedu yawanza pamuromo pasina zvinhu paground zviri kuitwa vamwe vakutoiti inato no action took only. Number two, zvakakosha kuti hurumende ionekwe ichiita zvairi kutaura tikiri kuita.
Vati maspecial economic zones akakosha uye dzimwe nyika dzakabudirira nawo uye vati hurumende inofanira kukoshesa kambani iyi.
Saka zvakakosha kuti hurumende inei sekutaura kwairi kuita inge ichizokwanisa kuti vanhu vari kuuya nemari yavo vasanorovera pamudhuri. Saka ndo zvandinoona kuti zvakakosha kuti maspecial economic zones angati simbaradzwa angati mutsiridzwa.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaJohn Masimba Manyanya vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navagono zvinotyisa.
Kana pasina maoffice, kana pasina even maadministrative structures yekuti ichamanejwa nani. That is confusing and zvinogona kutaura izvi ndiyo haisati ya prepared sezvo inotaura ichiita zvavaitaura vachitaura vachiti tiri prepared kuDavos ikoko zvakureva kuti naiko zvine izvi takuisa maquestion marks pane izvozvo zvavari kuti vari kuita nokuti hapana chatirikuona chinonyatsomisidzika zvataurwa naagono kuparamendi izvozvo zvotoratidza zvinhu zvakawanda maburi maburi murongwa hwavo hwavari kuti vanawo.
Vaenderera mberi vachiti havaoni chinotadzisa hurumende yavamunangagwa kugadzirisa nyaya yemaspecial economic zones nekukasika.
Dambudziko ravo ravainaro rinombo dambudziko rechii, which means tasvika zvakare pachinhambo chiya chamapromises aimboitwa agara akangoitwa wangu musimbodi wezano wekuti ticha 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 asi raramangu anomozoona kuti zvakuita kuti tiche zvavanongo maburi maburi hapana chinomisika pamusoro pazvo.
Vati zvinonyadzisa kuti vanhu vekunze vanoda kushandira maspecial economic zones vauye munyika vosvikoona kuti kambani iyi haitomborina kana hofisi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote ndikona.
Kwazwai vatereri vedu Studio 7. Ini ndini Mike Hove, mushamarari wenhau kuno ku Studio 7. Ndakanchida kutora mukana uyu kuti ndikukoke kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection na 8 Nasmaneru. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yechirongwa chebiometric voter registration mop-up exercise, icho chiri kusvika kumagumo musi wechina. Takatarisira zvekare kuzeya nyaya zvekutyisidzirwa kwevanhu kuri kuitika munyika, apo pane vanhu vari kunzi vari kutora mazita nemaslips evanhu vachange vapedza kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba zvekare 001-202-465-0318. Nogona zvekare kutibata papage redu reFacebook paVOA Shona.
Kambo ndinda mubata kubva kuna Ja Praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navamugenitsvangirai inosangana muHarare ichironga nezvesarudzo. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vokurudzirwa kunonyoresa kuvhota sezvo kwasara mazuva maviri chete kuti chirongwa cheBVR mop-up chipere. Zvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Chris Gande.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle falamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili umsakazi 6th Nhlolanja 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Mtsongelayo ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha.
Ngesikhathi ningi labezindaba bebika ukuba uyakuqinela umkhuhlane emkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima nakumnanga kanjoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikhiwi bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenza ke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Lamukelwa ngimbono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli Robert owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye bakhe abe G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Ikholeji le-National University of Science and Technology, INAST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikholeji ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhathi iningi lentatheli izindaba kwele South Africa livika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe kwele South Africa lapho ayelatshwa khona bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya ayikhokhela ibandla lakhe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Impila kahle yomkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai bekuludaba olusematheni lamhlanje ezindabeni kwele South Africa. Umnumzana Tsvangirai kwesinye isibhedlela eJohannesburg lapho aze khona ngozibandlela ezokwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labezindaba laba bathi ubangwa lezibi okaTsvangirai. Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama ngoba singelalungelo lokukhuluma simele umkhokheli weMDC umnumzana Morgan Tsvangirai. Limbiko isilethe kudana kwabaningi abeZimbabwe abakwele South Africa. Kodwa iningi labasekelwe ebandla leMDCT bathi kabalahlekelwanga lithemba lokuthi umkhokheli wabo uzasila abuyele ekhaya ukuyaqedelela umsebenzi wokubuyisa umbuso okhululekileyo. Ilunga leMDCT kwele South Africa unkosazana Vimbai Maveruze uthi umnumzana Tsvangirai indoda ehlula ubunzima obukhulu eZimbabwe, ngakho akathandabuza ukuthi la lo mkhuhlane uzonqoba.
UPresident Tsvangirai uzoba right ngoba ngiyathemba ukuthi naye he's a strong man and he's a fighter. So all our hopes nje, we are believing God and sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosenzela ngakunamandla.
Le nkulumo egcizelelwe esiphathamandla seMDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo laye othi akathandabuza ukuthi imithandazo yabo izaphendulwa.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha. Lulama la okhona Dr. Morgan Tsvangirai uze uqhube uqedelele umsebenzi esawuqalayo.
Kusenjalo umbiko wethulwe kwezokuxhumana kuTwitter phansi kwegama likamnumzana Tsvangirai, yena ngokwakhe uthi uyamangala ngembiko yabezindaba ethi usebangwa lezibi ngoba yena yebo uyagula kodwa isimo sakhe asethusi njengoba kulezibonelo sokuthi ngumkhuhlane osalawuleka. Inengwe leSouth Africa likhala ngokuthi aluba liyaphiwa ithuba lokumethekelela isibhedlela kodwa bezempila kahle bathi sikhathi sonke umuntu osesimene singasihle ikakhulu lomkhuhlane wemvukuzane akukhuthazwa ukuthi ethekelelo ngabantu abaningi njengoba bengagcina bemthelela eminye imkhuhlane engangena lula kuye ngenxa yesimo sakhe. Nelesulo 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe seziveze ukuphatheka kubi ngodaba lokuphenduka kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana lamalunga aqothwa kubandla lezanu PF abecele elithiwa G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front lona elikhangelelwe ukuma kukhetho lwalonyaka. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umgabe kubikwa engabe ethembe abalandeli bakhe bemaphandleni abavame ukumsekela kukhetho lonke oluthe lwenziwa lokhe ilizwe lathola uzibuse. Kodwa abanye njalo ngabathi yena lamalunga awe G40 agoqela uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo, umnumzana Xavier Kasukwere lomzukulu wakhe umnumzana Patrick Shuawo kumele baphume baphele kwezombusazwe. Kukhanya amalunga aleli bandla elisha elibikwa ingabe likhokhelwa umnumzana Sydney Sekeremai njalo izaphendukisa unkosikazi Grace Mugabe obikwa eseSouth Africa lapho abasalungisa ingwalo zabo lokuhlela indlela abazama ukulwisana lomnanga kwayena owabakhipha esihlalweni abanye babaleka elizweni. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ayethuswe ukuphenduka kukaMgabe ngoba esegugile njalo engelelisi ukuqoqa uZulu ukuthi amvotele kukhetho oluzayo.
Esikubonayo ukuthi umnumzana Mnangagwa kasoze vele ethuselwe ukuphenduka kwa President Mugabe kupolitics ngoba lokho asikubone kuyinto engayenzakala. President Mugabe usezigugele akaselawo amandla okuthi engatshona egijima ilizwe lonke ekankasele ukuthi abantu bemvoteni.
Uphinde wathi abantu abanjengoProfessor Moyo bayamsebenzisa njalo yena njengomuntu othanda amandla kakuboni lokho ukuthi uyasetshenziswa ubonela isikhundla akhitshwa kiso engazimiselanga ukuthiya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso umnumzana Ashifunye uthe uza kuba zima ukuba umgabe akhiphe umnankagwa ngoba umongameli wahle wabamba ingxenye zonke zikahulumende esingazama ukusetshenziswa ngabe New Patriotic Party.
Kuza kuba nzima for umnumzana Robert Mugabe ukuthi akhiphe umnankagwa ngoba umnankagwa wakwanisa ukucapture ama institutions njenge army la media ukwansi uyi capture. So even siyabona ivinxa si referencea three document labo abalithi Blue Ocean Strategy kunzima for umnumzana Mugabe ngoba labana amadoda basebenza babamba ama institutions whilst umgabe yena wabamba ama individual.
Ilunga lenhlanganiso yesha jamuka sesijikile umnumzana Happiness Ncube uthi ibandla lelingenza kube nzima kumnankagwa njengoba kungabantu abake basebenza bonke abazama ukulungisa izenzo zabo ezimbi.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kumnankagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikhiwe bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenza ke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthe umgabe engathatha amavoti emaphandleni ngoba wayevele ethandwa ngabahlala khona kodwa okungamhlupha yikuthi abantu abasebenza naye sebesaziwa ngokusela.
Umgabe engathatha sibili amavoti emakhaya ngoba siyamazi from kudala ethandwa ngabantu bemakhaya. Yikho lokhu kuzaba nzima kumnankagwa ukuthi ibandla lakhe lezanu PF alisoze liqamuke ngasesendayini.
Ibandla le-New Patriotic Front likhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lapho abanye abathi lizama ukudlisa umnankagwa ngenxa yalokho abenze khona kumnyaka ophelileyo. Nxa umgabe engiyamela leli bandla nqobe kukhetho uyabe esengezele phezulu kweminyaka phosi engamashumi amane 37 ayibusayo. Ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni ngabebutho ngomnyaka ophelileyo umgabe umkakhe uProfessor Moyo ukasukwela bozwawo abakabonwa emphakathini kodwa bavame ukubonakala enkundleni zokukhulumisana lokuzibazisa zebulenjini loba ezindabeni lapho umoyo ake waxoxa lentatheli izindaba zomsakazi weBBC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuKipson Pepe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwalithi leNational University of Science and Technology iNUST seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakobulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikolishi ngobunengi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba ikolishi leNUST lilezifundo zezinga eliphezulu zama-sciences kodwa lilazo ezigoqela ezeminye imisebenzi ezinjengezamabhizimusi, ukuphathwa kwemali emabhanga lokwezintatheli izindaba lezinye. Obona ngokwethula kwemibiko eNUST unkosikazi Lindiwe Nyoni uthe bananzelela ukuthi ubulawayo akalalwazi ngezifundo eziqhutshwa eNUST, ngakho bayabukisa abakwenzayo emizameni yokuthi baxhumane labantu.
Sibuye ukuzokwazisa ubulawayo ngama-degree programs esilawo eNUST, iNUST National University of Science and Technology University evele iwobulawayo. So sananzelela ukuthi ubulawayo akalalwazi olugcweleyo mayelana lama-degree programs esilawo, njalo ngakho sibuyile eBulawayo Center lapho sibona ngani abantu bangasifinyelela khona ngoba kuphakathi kwedolobho.
UManyoni uqhubeke ethi uhlelo lolu soluncede kakhulu abantwana abangafinyeleli ukuthi bayefika eNUST, njalo abantwana balakho ukuthola indawo eNUST hathi ukwesabela khatshana.
I program leyi siyananzelela kakhulu kubana isincede kakhulu abanye abantwana akade bengafinyeleli ukuthi bagade baye eNUST, and kulabanye vele akade bengelalwazi nicho ngeNUST. So uyathola ukuthi umuntu uyafika abuze ananzelela ukubana uya qualify uku-enroll for ama degree programs lawa, and then siyakhuthaza kuma kubulawayo nje even abonke nje abalabantwana abaqedileyo ama A levels abo ukuthi iNUST ikhona, iNUST ilendawo laba ilendawo yabantu ababo ukubana bathuthukise imfundo yabo ba enroll for ama degree programs, because so kukaningi sisizwa kuthiwa iNUST ayithathi abantwana, iNUST ifuna ama 15 points kuphela. Kodwa sikuchoyo ukuthi uyabuya nxa uqualify ama subject akho ihambelana lama entry requirements esilawo, uyenelisa ukubana u-apply, and as long qualifier indawo ikhona, indawo eNUST ikhona. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangahlali phansi. Uyathola ukuthi kulomuntu yabe lama 8.7 points, esithi ayi eNUST akuhambeki, kuyangenela eNUST ngama points wona lawo.
Osakhulayo umnumzana Peter Mugodi uthi uncedakele kakhulu ngoba ethole usizo abeludinga, njalo wabona ukuthi laye ulakho ukuyithola indawo.
And ngaqedwa upper 6 and notly, so basincede kakhulu ngoba then otherwise besimele siye ngale eNUST and sifise siya inquire khona ngale ama details angkhona about these izinto esingakwazi lama careers angkhona ukuthi uyayenzana afterwards. Thina yesidele kwawasiyo yaba ngu-doctor or something, but then they are so insightful basing say lezi izinto oshuyile wouldn't expect ukuthi ungaqualifya. And mina ebeingadingaqonga ukuthi iyaqualifya because I thought umile empilo like 12 points, but then being the 7, and then I discovered I qualify for a lot.
Unkosikazi Michelle Mwale uvumelane lo Mugodi ethi uthole ulwazi lokuthi yena engathola ithuba kuziphi izifundo.
Iyanceda kakhulu because bakutshela ukuthi
ngafuna ukuthi enze any course right bawujela ukuthi ungabenefita kuyipi kakhulu ekufithayo yipi kahle kahle
abasakhulayo bebephithizela bebuzisisa ukuthi bengangena njani eNUST njalo iningi lijabule kakhulu ukuthi bathole usizo abakade beludinga. INUST yiyo yodwa iyunivesithi enikeza izifundo zesayensi emhlubulweni yemaNdebeleni, kodwa iminyaka eminingi kuhlala kugcwele abantu abavela ezabelweni zangempumalanga kwelizwe okusolisa uZulu kakhulu ethi uyabandlululwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Yebo. Msakazi omuhle. Mina ngingumike hobe, umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwele connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngohlelo oluqhutshwayo okwamanje eZimbabwe lokubhalisela ukuvota olwe-biometric voter registration mop-up exercise ngabe-commission eZimbabwe Electoral Commission olugqitshwa ngolwesine. Sizaphatha njalo udaba lokwethuselwa kwabantu lapho okubikwa kulabantu abahamba bethatha ama-slips abantu asebebhalisile. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lingasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini
ku-Facebook.
Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa ukuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lihle siyilepha njengemathebhelele nje ngapha akula lutho lishintshile. Imisebenzi lokhu ingabonakali, imali nakho kulokhu kusakhanya abantu belako kusala and izimali zangikhona into lazo intengo zangikhona nazo zonke phezulu kona ngale akula lishintshi esilubonayo sibili. Ngokubona kwami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4. Then Mrs. Keta okungani uyaba ngono sesitshintshana lo ngoba lokhu kuyinto wani nale vila kulanto entshintshi le ukutshintsha ikhanda kuphile lokuthi khona kwakungubabalwane umgabela sokumnangagwa ilokho kuyizana amapholisa angikhona asilivisten kabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections and
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabuthuthuka emlonyeni kaPresident uMnangagwa. Emlonyeni hayi, uMnangagwa ubukhali kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i-37 years leziyana nguye phela abencedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni. Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthi hayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lo kakabi lawo njengoba siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa kuground hayi kakulalanto asebenzi.
Ilunga letale le parlamente umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti bakuvele kominjani izwele lokho kungakabi le nguquko yona le silwa ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni likansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo zambia labomalawu. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolos ukuthi ehambe edinga ifiweli ezambia kulokuthi ethenge ezimbabwe nxa yentengo yezimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho okade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amasektari ebevala. Khathesi-ke yikuyilo kukhona ngizila edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho solutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yikuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into aseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu olutshintshileyo kufiweli yethu. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ifiweli ngeyinye yama-contributors totally expensive cost yokwenza ibhizinisi ngaphakathi nakwelizwe. Siyananzelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenze uhulumende mhlawumbe uzanceda, but ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akula lutho sibili esingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo. Yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke ambone ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Amakhampani zasevulile kasika wabona imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kulezinto azenzayo kumbe kulezinto afuna ukuzenza, kodwa ku-ground esibili phansi hhayi kanti akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basekuzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi le nguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno? Nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali, njalo le mpahla ezitolo lokhu intengo iqansa. Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-Department of State usanda kwethula umbiko othi ilizwe le-Iran selingelinye lamazwe okuthiwa asekela amalwecaja. Ngakho-ke ilizwe leli sokuthiwa ngelinye elingaphansi kwesikhonqo sokulonda amalwecaja esibizwa ngokuthi yi-countries of particular concern. Amazwe la alitshumi kuthiwa asekela amalwecaja njalo kawahloniphi ilungelo labakhonza inkolo ezitshiyeneyo. Kubikwa ukuthi ilizwe le-Iran kalifuni ukuhlonipha abantu abakhonza okwehlukeneyo. Abakhangelane lelungelo loluntu bathi unkosikazi Shame Esave, umka Victor Petamraz, wayekhokela ibandla le-Assyrian Pentecostal Church uthwele nzima kwele-Iran. Usanda kukwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emihlanu ngenxa yokholo lwakhe. Ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo, umkakhe wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi kulandela ukwethiswa kwakhe icala lokuthi wenza ongahambelani lezomvikela kwele-Iran. Umntanabo uRamil wetheswa icala elifanayo. kubikwa ukuthi abantu bokholo lwesiKristu batholise nzima kulelo lizwe. Abalichumi bavalelwa ngomnyaka ophelileyo ngenxa yokholo lwesiKristu. Abalandela ukholo lwesiBahai labo bathwele nzima kwele Iran. So kulesikhathi abantu laba betholise nzima nguhulumende walelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Okwezemidlalo akazimiselanga ukuthatha umhlala phansi umqeqetshi olodumo uCosmas Zulu ngemva kokwehlukana kwakhe leqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
UZulu oleminyaka edlula amashumi amahlanu esebholeni njengomdlali lomqeqetshi uthi udinga umsebenzi ngoba ulwazalo uthele kuminyaka yonke leyi akumelanga afe lalo kodwa kumele alwedlulisele phambili kubaqeqetshi abancane kulaye.
Umnyaka lo yabakhokheli be-Highlanders abazange ba-renew i-contract yami, so angina msebenzi, sendinga umsebenzi ukuthi ulwazi lwami ngingalulakhi. Wonke ama-team abangafuni u-technical advisor, u-goalkeeper coach, ukuthi ama-coach abo abancane ngibanike ulwazi lolu lokuthi ngiyongena egodini lolwazi lolu. Kuyaba yi-west.
UZulu waziwa kakhulu ngegama elithi Thano, ufikise iminyaka engamashumi ayisithupha lathoba mnembili yokuzalwa mhla ziyithoba mnembili kunyanga kaZibandlela. Njalo uqale ukudlala ibhola ngomnyaka 1967 ekufikeni kwakhe edolobheni lakoBulawayo. Udlalele amaqembu abalisa ele Bushbucks, ele Eastern Midlands, ele Eastlands, ele Olympics kanye lele Mashonaland United engakabuyi kuqembu laHighlanders ngomnyaka 1980. Ukuqeqetsha ukuqale ngomnyaka 1983 eseyokuqembu laHighlanders engumsekeli wesizalwane selizwe leScotland uBobby Clark. Uthi uyalibonga kakhulu iqembu leHighlanders ngoba lidlale indima enkulu ekumakheni kubabe ngumqeqetshi ohlonitshwayo.
Ngithanda ukubonga ifamily yeHighlanders iminyaka yonke from 1980 until kathesi sengiwine amakhapha angu-20, 2 league championship. Ifamily yeHighlanders liyayithanda kakhulu, even ngangihamba e-streeting ngiyahamba 5-10 meters umuntu wonke weHighlanders uyamisa embuzo ukuthi kathi mdala iqembu lihamba njani. Labazali abangifonelayo bembuza ukuthi kathi ngingabuyisa abatshana bami kuHighlanders.
UZulu wasebenzela amaqembu abalisayele amaZulu, ele Real Stars, ele Zimbabwe Saints, ele Quellerton, ele Zimbabwe Leopards, ele Sizane kanye lele Talent Vision kwele Zimbabwe. Ikanti wasebenzela njalo kwele Botswana eqeqetsha iqembu leBotswana Meat Commission. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakethikani wathi ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi nengi la entathela izindaba libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai. Abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya. Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli umnumzana Robert Mgabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye ababe ku G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.